International.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri 46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana.
Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoradzika nhengo yeZANU-PF kuHeroes Acre vachishoropodza kuratidzira kuri kuitwa munguva yelockdown.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziviso rinodongera pese pese kuchero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikana ninga akatakura tsvimbo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vaMnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki dzebato ravo nhatu. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe huchiri pa46 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Vakaitwa gamba renyika vaAbsolom Skosana varadzikwa nhasi pamarinda emagamba eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa mukana uyu kutsoropodza nyaya yekuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko avo pakuradzikwa kwavaSkosana paHeroes Acre, vaMnangagwa vatsoropodza nyaya yekuratidzira munyika, vachiti nyika inofanira kugara iine runyararo.
We must never endanger the lives of people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations.
Hatifanire kuita zvemhirizhonga kubudikidza nekuratidzira kusiri pamutemo uye kusina musoro kuitira kusutsukidza nyaya dzematongerwo enyika.
Mashoko avaMnangagwa aya ashorwa nemutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vamukuruleko Sibanda, sezvo anouya apo nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muParamende Muzvare Johana Mamombe dzichiti dzakatochwa svondo rapera mushure mekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri muWarren Park.
Kuti vachiita zvavo zvekutamba vachida kuchichidzira vanhu vachiti ivo vana vachagona kugadzira nyika yavo nenyaya yekuti ndendichitini regerai zvematongerwo enyika ndiitendega panguva ino hazvifambe, hakuna kwazvinoenda. Tinoziva kuti kana iri nyaya yeZimbabwe vanokutaura kuri pamusoro kunokunda vamwe vese vana vemuZimbabwe vari pamwe chete vachiwirirana kuti tinoita sei. Tingaite kusvika pakuhwara kana kusvika pakuti paita kunetsekana kukuru chaizvo, zvinoitika ndezvekuti vana vemuZimbabwe vanenge vachine kodzero yepamusoro yekuti vasangane vachitaurirana kuti zvino nyika yedu zvayamira kudai todini togadzirisa zvinhu chirudzwai.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vaite zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuchengetedza runyararo munyika. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muzanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaVictor Matema Danda, avo vanga varipo pakuradzikwa kwavasikosana.
Kuzvibata nekuve dedicated neku toe the line famba negwara remusangano kuzvininipisa chinhu chisingawanikwi muvanhu kana vawana leadership positions, but vasikosana vaizvikwanisa.
Vasikosana, avo vakambo vemutungamiri weboka revechidiki muzanu PF kwenguva yakareba, vakashaya nechishanu svondo rapera kubulawayo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasikosana vakazvarwa musi wa20 Gumiguru 1949 uye vakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, vakarwa hondo vari kudivi reZapu. Vakazotungamira boka revechidiki muzanu PF mushure mekubatana kwakaita Zapu nezanu muna 1987 pavakazoenda kwamupfiga nebwe nechishanu. Ndivo vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wezanu PF muprovhinsi yebulawayo. Vasikosana vasiya mudzimai amai Jelena Dube Sikosana, vana vashanu nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripati.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki nhatu dzebato ravo. VaChamisa vadzokorora kuti zviri kuitika muZimbabwe zvave kuda kuti United Nations ipindire, uye vanoti vakatosvitsa tsamba kuUnited Nations kuti iongorore nezvekupambwa kwevatatu ava. VaChamisa vati vaMnangagwa vawana mikana miviri yekutaura nenyika semuenzaniso nhasi pavanga vachitaura kumarinda eHeroes Acre uye nemusi weMugovera panyaya yelockdown, asi havana kana kutaura nezvekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeparamende inomirira Harare West muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemisangano muzvare Netsai Marova. Vatatu ava vanoti vakapambwa kuWarren Park vakazowanikwa kuBindura. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti vakakumbira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kuti vaongorore nyaya iyi. Vanotiwo vanhu vanofanira kumirira kuti ongororo iyi itange yapera, kwete kutaura zvisina umbowo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaChamisa avanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende.
Nyika haiti vakwine zvatakaona zvakaitirwa vanasikana vatata, kuti unotorawo vanasikana vechidiki vakadaro woenda navo woedza ndowavatuma kuti vaite izvozvo, kana kuti hausiwe, kana uri baba mumusha, kana uri sa mukomo wangu Mnangagwa, uri pachigaro chawakanditorera kukoti kuconstitutional court uko, unofanira kuti ushandise chigaro ichocho zvakaremekedzwa.
Saka dei murimi muri kutungamira zvii zvamaita zvakasiyana nezvaitwa navaMnangagwa?
Dei ndandirini Mnangagwa, dei ndakanoshanyira vasikana, dei ndandirini Mnangagwa, dei ndakatoti paite vainvestigations, dei ndiri Mnangagwa ndakabvunza kuti vakanga vari paduty musi uyo ndianani, vakanga vari paroadblock, vakanga vari kucentral, zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Dei ndiri Mnangagwa ndatova neinvestigation inenge yakaitwa kugadzira zvunhu kuti nyika ifambe, asi ndinotenda Mwari kuti handisini Mnangagwa, ndina hangu Chamisa, asi ndinotaura mashoko ekuti dei ndiri ndiripo pachigaro chiye, dei ndiripo ndini ndiripo pamusoro pai, ndozvinhu zvataita zvinoita kuti vanhu vavandudzwe, vanhu varemekedzwe, kodzero dzavo dziremekedzwe. Izvo kuti vanhu vanotorwa vachiitwa musengabere izvi, zvinhu zvokuti vanotorwa vachitumbwa izvi, ike zvino ndonga yavanyaya yechi50 kana kuti makumi mashanu kubva gore rapera muna 2019. Haisi nyika yakadaro, hapana kana umwe chete akambosungwa, hapana pakambonzi izvi zvazvibvumidzwi nenyika kana nehurumende. Vanozviita vanonzi vanenge vane pfuti, vanenge vachitaura nevakuru vavo vanavo pamafoni vachiti toita semashefu.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vachamisa?
Kurakidza kuti vanhu vanotova neurongwa hwavanahwo vane mabasa erima. Isu hatiwirirani nemaitiro akadai, hatiwirirani nekuita kwakadai pakutonga wokuti wabuda mumba mani aiwa. Mukatarisa nyaya inyaya yakaomarara zvikuru.
Asika vamwe vachamisa vari kuti pamwe dzinogona kunge dzingori hadzo mbavha hadzo dzangadzi nepfuti.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziso rinodongera pese pese kuchero munhu akatakura tsvimbo muraini. Andozikanwa ninga akatakura tsvimbo nokuti nyika yedu inomutemo wokutarisa kuti anochengeta pfuti ndiani, anofamba nechombo chakati ndiani, uye papa ane maroadblock ka. Kusaka zvingafamba sei kuti vanhu vafambe kwengo yakareba kudaro kunzo kuti vanenge vachitotorwa nevanhu vanenge vane masimba ari muhurumende.
Zvino kana mava makarasiona nenyaya iyogadziriswa sei vachamisa?
Saka izvozvi ndosaka tati isu nyaya ngaiende kunoinvestigatewa neUnited Nations kuita kuti izame kusekenudza nekuzarura nyaya nokuti kuti iitwe naamunangagwa nehama dzavo. Handifungi kuti pane chinobuda nekuti nyaya yokuti munhu ndiye unenge anda kunodzvara mhodzi woita mukohwe wayo vari conflicted uye havana interest sekuona kwataita nenhoroonda. Havana chido chokuti vagadzirise nyaya dzakadai nokuti ndo vanenge vakaipara nzongo havangagoni kuiripa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rinoda mabhiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuitira kuti rikwanise kuvhura zvikoro richitevera zvese zvinodiwa kuti vadzidzi nevarairidzi vasabatwe neutachiwana wecoronavirus. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitsanangura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, munyori mubazi iri Amai Tumisangi Tavela vati mari iyi inodiwa kuwedzera varayiridzi kutenga zvekuchengetedza vanhu zvakaita semamask, mathermometer, kutenga macheya, mabhenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya dzedzidzo, uye vanofara kuti mamwe masangano ave kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika kusanganisira masangano anomiririra varayiridzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varayiridzi nyaya dzeutano hwakanangana necovid-19.
And we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues.
Tinoda masvondo mana kuti tikwanise kuvhura zvikoro. Tinoda kudzidzisa varayiridzi vedu. Tinoda kutenga maPPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirisa.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 neform 6 chinenge chine vana 667,476 nevarairidzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa, uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vanhu vemagrade 6, form 3 neform 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chema form 1 ne 2, kozoti magrade 2, 3 ne 4, kozoti grade 1 ne ECD ndio vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varairidzi vakawanda vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa varairidzi zviru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varairidzi zviru zvitanhatu. Asi amai Tavela vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, panoda varairidzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vano vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varairidzi zana nemakumana ezviuru. Pakuri mugari wemuHarare vaOwen Viwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro iri kuitwa nehurumende vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Ndichekutanga tichiita samwana kuti auye pachikoro, tinoita sekuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge vavanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yaripa assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho ekuti mwana wavo kana mwana achinge auye pachikoro ari sefu zvakadini. Uyezve vanodzidzisa vacho tinoda kuona kuti vanenge vari sefu here, nekuti chirwere ichi chinoita zvekutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano renational association of school development associations and committees vabhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu. Asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda toda kuti vana vedu vaone dzidzo inodiwa. Saka tichitarisira kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana, ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana siyana akaita sekushandisa madande mutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kupedza dambudziko rechirwere checoronavirus chapararira pasi rose, panofanira kunge pawanikwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine unokwanisa kudzivirira kutapuriranwa pamwe nekupararira kwechirwere ichi. Asi dzimwe nyanzvi idzi dzinotiwo zvinogona kutora nguva iri pakati pegore nechidimbu kusvika kumakore maviri kana kudarika kuti pawanikwe mushonga wenhomba unodzivirira vanhu kuti vasabatwe neutachiwana uhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni.
Pari zvino pane humbo huri kubuda hwekuti pangangoita zvingabatsire vanhu pasi rese nenyaya yenhomba kana kuti yatinoti vaccine. Kunyanyanya pane mhando candidate vaccine iri kuitwa neNational Institutes of Health iri kuranwa neModerna. Iyoyoyo pari zvino yaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kana vakange vaitwa exposed kana kuti vakawana utachiwana hweCOVID-19. Asi regai ndiyambire ndichiti yanga iri very small controlled study. Zviri kuda kuti kuongororwa ikoko kuvandudzwe kuitwa vanhu vakawanda tozoona zvakare inonzi challenge exposure, yekuti kana munhu akange apiwa nhombai akasangana neutachiona chaihwo zvinotibatsira sei kune vanhu vakawanda. Asi tasvika ikoko ingori a very quick snap inoratidza kuti there is promise kana kuti it's a very promising vaccine. Asi haisati yasvika pakuti inzi aiwa tawana mushonga unobatsira. Pane macandidate vaccines akati wandei, saka ndoda kuti vanhu vanzwise kuti pari zvino tine macandidate vaccines. Asati tava nevaccine chaiyo inozive inoshanda, asi pane mushonga inoda kuti inotiratidza kuti inogona kutibatsira. Hatizive kuti ichanyatsokubatsira here, asi pari zvino ine tarisiro yakanaka chaizvo.
Tirikunzwa dzimwe nyanzvi mune zveutano dzichitaura kuti zvinogona kutora makore kuti pange pachiwanikwa mushonga unobatsira. Munoti
kana tichitarisa kugadzirwa kwema vaccines kana tukwenhomba idzodzidzi makore eshe apfuura kana kuzvinyatsozikana ndezvekuti zvinototora makore anogona kusvika gumi kana kuraudzira kuti vaccine inyatsogadzirwa zvakanaka ichiongororwa ichiitwa inonzi peer review ichiendeswa kumastudies akati wandei anozotibatsira kuti tione kuti chokwadi chekutanga mushonga uyu unoshanda izvozvo here, chechipiri uri safe here. Zvese izvozvo zvinogona kutora makore anotanga matatu kana kusvika pagumi. Asi zvatisiyanei pari zvino tisingarasi zvedu manzwi anotaurwa namufunafundo wekuchina. Zvatisiyanei pari zvino ndezvekuti iye zvinoizvi kuri kuita maonera pamwe chimwa chemuzvikuru. Makambani anogadzira mishonga nemaresearchers nemascientist vanhu vese pasi rese vari kubatanidza pfungwa dzese kuti ngatibatanidzei musoro pamwe chete tigadzire mushonga unokwanisa kubatsira vanhu nechimbi chino.
Avo vanga vari imwe nyanzvi mune zvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakafa nemusi wesvondo, zvimwe zviviri zvikaitwa kafira mberi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevamwe varimi vekuBotswana zvichipomerwa mhosva yekuba mbudzi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Varume vechidiki vakaurayiwa ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mushobo munomu uyo uri kumabvazuva kweBotswana. Vanonzi vakarohwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kafira mberi vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emuBotswana anoti vakafa ndivatabani Ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevachengi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuPlumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaObedstone vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wabobonomu ndokubva wasungwa maoko ndokurwa vachipomerwa mhosva yekuba mbudzi 144.
Nyaya iripo ndeyekuti vapfuyi vemuBotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzinoba mombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
Vastone vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vafire panzvimbo yavairoverwa. Asi Vastone vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokudzirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yevaviri ava iri pachipatara chebomonongo uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa vari kutarisirwa kumisa pamberi pematare emajastrate mudunhu iri chero zuva. Studio 7 anakukwanisa kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muBotswana sezvo muzinda wacho haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 anokukwanisa kuziva kana hama dzevafi ava dzakaziviswa asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevafi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika churu chimwe chete nembudzi 650 kotiwo madhongi 100 zvakabiwa muBotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paHarbour University College of Law vachaosi kungwengwe vanoti kuurayo kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mbiri idzi.
Zvavaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo neZimbabwe chete asi even dzimwe nyika because haasi maZimbabwe ndogari ari muBotswana. Nyika zhinji dzine manational sadzi vari muBotswana vamwe vachashava kuti maybe isi tingaita manext targets endi zvaita futi zvakanganisa kuti ukama hwavo.
Muna 2010, Zimbabwe nebotswana dzakambokandira namakovhu nematete. Mushure mekusungwa kwavashandi vatatu vebazi remubotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vapinda kuti reZimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwe kuti kimbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Hey, Master Safe Studio 7 up. Kuda kwashe pana mibia ni kuda kwashe. Kwa tiri kuno kususu. Rongwa kuti tidzokere kumusha tichisina zvakanyanya. Because kuno kuta kwanza kunge tichifamba o takwanza kunge tichizvitsvakira kuti toita zvipi nezvipi. Saka tinongotenda Mwari naizvozvo kuti kuno kukwatiri kuri nani vanhu takufamba takwanza kunge tichishanda tadzokera kumabasa. Aiwa tinotenda.
Ehe, taurai tinzwe sister Sekai muri kupi?
Ndiri ku Joburg exercise. Ku Joburg iko kamira zvakanaka tete mavelasi. Problem ime yashukusangana nayo ndeye masibabwe dai kushaikira kuno. Kuzoenda kumusha apa you can see kuti vanhu vakaenda irwenda iri hot chats. Hakuna kana hama iri kuenda. Zvakaoma. Pane mino akashaya akazoenda muswa 1 May paweka. Akasiya murume nemwana wana ari grade 6 oti ende akasvika kuhana nyara zvinyara zvakati haisitakura kana munhu ende bhodhi kana yasvika kumusha there's no bhodhi viewing yakaitwa ikoko zvinorwadza kuti murume mukadzi wake anovigwa asipo mwana asipo saka zvinhu zvokuti kaeven izvi zvakatibata kuti chokwadii neforeign language aiso mabhodha edu akavharwa hatisikwanisa kuenda kunochema nehama dzedu kana takasikirwa nevanhu vave South Africa.
Vakanga
vadzivashaya nei hama yenyu. Akanga achingorwara zvakewo besides zvekorona izvi. Aka munhu akanga achirwarawo zvake. Understand kuti munhu wedu akanga achirwara nopasoskopa kushaya for a long time.
Dokta, pane zvino tinoona kuti nyika dzakawanda dzichiri palockdown. Lockdown
yakakosha madelasi nekuti chirwere checoronavirus chinopararira easily from one person to another person. The best way yekuchidzivirira prevention kuti vanhu vasakwanise kufamba kana kusangana mune nzvimbo dzavangaparadzanira. Lockdown inobatsira kurestricta mamovements, inobatsira kureducea interaction yevanhu. That way, zvinobatsira kuti chirwere chisatapurira from one person to another or from one person to another person.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zveLife Talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, tirikutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus, takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Na Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Nkwenkwezi 2020, ukhathethe Jeremiah endaweni zethu lamhlanje seliqongela yako abazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,589 inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebe le-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,004,044.
Ayi insika okumele bathengise khona ikavunwa nabantu abaningi abakavuna bathengisa ngokunjalo ke abantu sebemuntu ngcono akuyohlala ezidimi balambe sekezamenzama ukuthi bathengise bezulazula kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevuna bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumente sethi wavela le mzamo yokuthi abantu bathengise.
Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown.
Laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu ngasukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukujaze uzulu weZimbabwe ukubana achiyane lo mkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe lokhu laqhamukayo ngombimbi jolonyaka seliqonge laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 31,589 kodwa abatholwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu bengamashumi amane lasithupha 46 kwasinda abalishumi lathobami nembili 18 kwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,004,044. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 325,238. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili 1,972,026. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili 91,598 asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu 2,912 kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu 35,808. Hava pila ngukute ngisa sebe pumela macebo amacha ukubeka ngomsebenzi bethengisa bese zimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda noba ngamabhara. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvalwa kanye lokumiswa kokuthengisela emkambo lezitaladeni. Ngaleso sikhathi ilizwe liku-lockdown. Emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imvangela yokuthi abantu bahambe bethengisa emgwaqweni ngezimoto mbe ngezinqola yokuthi imsika okumele bathengise khona ayikavunwa nabantu abaningi abakavunwa bathengisa ngokunjalo ke abantu sebona kungcono ukuhlala ezindlini balambe sebezama imizamo yokuthi bathengise bezilazula. Kuzofika isikhathi sokuthi lapho sebevuna bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethe wabeka le mzamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa-ke thina njengenhlanganiso siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bathengise bekhanyelwe maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abathethe ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing kumbe social distancing. Yikho esikukhuthazayo njengenhlanganiso emele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila ka-Ward 17 uthi umumo mubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo yokuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebegcwele indawo zokhetha ezithiniyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kakuhle. Akulanto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And khathesi kazilizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending space. Kodwa nohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini akulanto esingayenza ukuthi singathi sibaxothele ngaphi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona. Ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona. Kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongela mota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sifakabile kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyethengisa. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwise ubuhlungu yikuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza wona yikuthi uhulumende uthi senzeni siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlangana lobunzima obuningi.
Eqinisweni kawuphileki kuhle. Sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha. Ikakhulu amapholisa lawo sathola idlelo. Kakhulu nxa lihamba lithengisa ngezimota. Kuyahlupha kakhulu ngoba amapholisa lawo alithathela khonoko owezimali khonoko elali lakho. Silayo i-challenge ikakhulu emapholiseni. Hayi uhlupho kakhulu hayi. Ekuhambeni kunzima khona ukuphila ngokuthengisa uhamba ngoba iprofit yakhona iqinisa ibancane. Uyathela ifueli, usuka kufueli. Osuhlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokho abasebolaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye lomeya benqabe ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 kodwa-ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isile ndawo lapha abalima izithelo imbhida lokunye abavunyelwa ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukuningi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Munonga meli Emerson Mnangagwa ukutaze uzulu weZimbabwe kubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Lokhu ukutsho emathuneni awe-National Heroes eka eHarare emngcwabeni kamnumzana Absalom Skhosana owayengumgcini sihlalo weZANU-PF koBulawayo obhubhe ngeviki edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Vekuhlatshelwa embuthanweni wabantu abalihlekana iNational Heroes Eka kubekwa uSkhosana ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. USkhosana waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo wayevame ukutolika isiNdebele nxa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loMnangagwa bekhuluma loZulu eMathebeleland. Ekhuluma kulumngcwabo uMnangagwa uthethele ithuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acathengelwa ukuba abeqondise kwabatsha beMDC Alliance abatshengisele Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo. Abanye babo bagcina sebethunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people.
Ngasihlaleni sibambene, sigcine ukuthula esilakho. Akumelanga sifake impilo zabantu engozini ngokutshengisela okungekho emthethweni okwenzelwa ukukhukhumeza abakwezombusazwe. Singabantu banye, abantu belizwe linye, ilizwe leZimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kunalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajumi amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kaMnangagwa, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokeli we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa. Kukanti ke ngempela ngaluqakathekisi ngoba sibona ukuthi kade semfeni lapha kade khona bekugcwele abantu, hlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udubo lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa ingatsha zikahulumende ukulibezela abanye uyakwenza njengalokhu sibonile ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo ezecorona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, usekele ukuthiwa nguMnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, siyavumelana le encouragement leyi kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma kathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangacini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abeMDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwaHonorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana beMDC Alliance laba abathunjwe eHarare Central Police Station bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zisoli zikahulumende. Ungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwasithenjiswa nguhulumende ka President Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kaMuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenza elizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka ka-1977 waye eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. UMuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo ubhubhese ngumgcini sihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngingumlondolozi Ndlovu.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abadabuka ezigabeni zeMandebeleni abahlala kwele South Africa ngokutshona komunye wabasungula ibandla leMthwakazi Liberation Front, MLF, njalo engumlobi obelodumo, umnumzana David Magagula. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imfa kamnumzana David Magagula itshiye iningi labeZimbabwe ikakhulu abadabuka kwaMthwakazi kwelemaNdebeleni bedidibene. Udade wabo uThembi Magagula uthi labo njengemuli basele bengelamathe.
Usishiyile emhlabeni nokugula okwesikhatshanyana esincane, sibe singananzelele simhambisile kudoktor, but udoktor wasitshela wathi une-low blood, ugule just for a week. So wasishiya ngokukhulu kuzuma, ushiye unkosikazi nabantwana abawu-4.
Ngo-2006 umnumzana Magagula waba ngomunye wabathatha amanyathelo akuqala aphetha ngokuzalwa kwebandla leMthwakazi Liberation Front, MLF. Yena ke wahle waba isikhulumeli saleli bandla. Leli bandla lakhanga kakhulu iso likahulumende. Umnumzana Crispin Nyoni, omunye wabasungula leli bandla ndawonye loMagagula, ude kudanisayo ukuthi ufe iphupho labo elisemqoka lingakaphumeleli.
Umbono owawukhona wawungokuba ilizwe laseZimbabwe kumele lihlukaniswe into two, kube le restoration eyabantu besiNdebeleni under iMthwakazi. Sibona uchuku esasiphethwe ngalo lokubulawa kwabantu baseSindebeleni yiGugurawundi. Yindoda ebivele ifuna linto iyenzakale ingaze idlule ngasemhlabeni.
Unkosazana Prudence Moyo owasebenza kakhulu loMuyi kwezomzabalazo webandla le-MLF uthi waba ngomunye wabantu bakuqala ukukhuthaza uMthwakazi ukuthi kufanele alwele okungokwakhe.
Ubethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula ngoba imisebenzi yakhe ize yoqhubekela phambili.
UMagagula bekuyindoda efundele zobubalisi. Kutheke esaseZimbabwe wabhala ugwalo oluthi Sasisemeveni olwangena ezikolo lwabhalwa ngalo imihloliso. Umbhalo weZimbabwe njalo yembongo uBongani Ncube uthi kukhulu uMagagula abafundise khona kwezokubhala.
Ubethi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula ngoba imisebenzi yakhe ize yoqhubekela phambili.
Isizano seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala yena uthi kusegcekeni ukuthi mhlazana inkosi yakwaMthwakazi ithatha indawo yayo, uMagagula kufanele ayebekwa emathuneni amaqhawe akwaMthwakazi.
Into ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi se-COVID-19 le, singeke simnikeze ukumhlonipha ade sifane simnikeze ngakhona njengeMthwakazi. Mina njengomlungisi Madada uTshabalala ngiyambeka kuyi-national hero. Ngithi kuye nje akalala aphumule, lo mdeni ayilali ngenxeba.
Imuli yakwaMagagula ithi uMuyi kukhangele lokuthi ayengcwatshwa ekhaya eZimbabwe. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku live talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osujalwe ligciwane le coronavirus uhlelo olwe diaspora forum kodwa ke likhumbule izihluku ngenxa yedubo lwe coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lindele kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Uhlelo lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 namhlanje uxoxa nomnumzana Rafael Mthombeni osehlala lapha eMelika esigabeni seTexas. Esinye sesabelo esesivuliwe ngemva kokuvalwa okwenyanga eyodwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Yeah, iqiniso sibili ukuthi singabanye besteyiti esesivulile. Uzakhumbula ukuthi sike saxoxa kwesi sikhathi laphana kusavaliwe. Ikhangela ukuthi kuvalwe njani, kwavalwa kwathiwani. Angithi ngingatsho nje ngathi ukuvala kwakhona kuvaliwe ngoba nxa ungavala ingxenye yedolobhu jiye ingxenye yelinye idolobhu kuyabe kulokhu kungathi kuyakuzwakali ukuthi kuvalwe njani ngoba okwakuvaliwe sibili khona kwakuyiDallas, iDallas City. Kodwa-ke lamanye amadorobho aseduze njengabo-Fort Worth okunye omadorobho lawo Arlington no-Mansfield kusiyangani kwakulokhu kuvuliwe ngoba iDallas i-metro ilamadorobho amanenganyana ahlanganeyo eborda esibanjani. So kwakhathesi sekukhulume umongameli ukuthi kakuvulwe hayi sekukhanya sibili sekuhanjwa nezimoto seziphithizela kuyahanjwa njengakhona lokhu ngoba ungakhangela lama-cases bona lawe COVID lapha kwela kithi eDallas awazange aphume kuhle ukuthi aphume sikwazi ukuthi abantu bagula okunganani.
Sike sezwa ukubana inani labantu abalokhu bethelelwa igcikwane leli lingani likhuphukile ngemva kokuvulwa kwedolobho. Iziphathamandla zathi zona hayi okubangele lokhu yikuthi lapho esesihlola khona yindawo evele ikadi khangelela ukuthi labantu abaningi abalegcikwane. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi inani lakhona likhuphukile?
Njengoba sitsho ukuthi alizange liphume kuhle inani lakhona kwaba njengokuthi nje nxa ule nkukhu ifake ngaphansi kwesitsha iyabe ikhona kodwa ingaphansi kwesitsha ngathi uyigubuzele. So ke khathesi angithi abantu nxa sebeqalisa ukuhambelana sekuthintwana zokuvula imisebenzi sokuthi wanina sekunkola-ke kungathi kuyakhanya ukuthi ha okwento lokhu kukhona kukhona sibili kodwa-ke kulabantu esibaziyo eseduze nabo okubashayileyo sibili ngale kusavali kutho ukuthi kwakukhona kutho ukuthi-ke khathesi-ke sekumele ukuthi kuphumeke egcekeni ngoba ngithi abantu uyagula phela into yakhona kuyakugulisa ungagula sokumele kube le-report yokuthi uyagula sokumele utestwe sokumele kube njalo.
Manje indawo ezifana lezokudlela lezokunathela lezokujabula nje zivuliwe yini njalo abantu bayahamba ngokuningi?
Ziqalisile kuyona lesiyiki ukhulumele ugavena lapho ukuthi zonezo ezinjalo sezingavuli. Okungathi akukhanyi ukuthi abantu bayaya ngoba abantu labo bayeza ngoba mina nginjingeza-ke ngithathe imuli yami namhla ngokusuyokopa ye awukoni-ke namhla kodwa-ke siye kuhle restrict hayi angiyafishi kuleso sigaba ukuthi ngingathatha abantu abami ngifike ngihele labo lapho angihlala. So uhlupho lokho nalo lolu ukuthi loba bangazi bathi kuvuliwe kodwa abantu bayesaba ukuthi bayekhona phanoba kwinto okwaa kufuna nxa libaningi kwakhona ingathi liyawuma liyabhobhoda liyakhuluma liyathini kulapho kudelelwa nokhona kwakhona.
umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika. Limuzwe exoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas.
Le iStudio 7 efakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Abantu abakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngesinqumo sikahulumende esithi inkampani eyezupho yamabhasi yiyo yodwa ezamele ithwale abantu elizweni ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Lesi sikhonjiso sithi njalo abafisa ukusebenza kuzamele babhalise basebenze bephansi kwabezupho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Hope Ndlovu ngomunye wabakulumsebenzi engowenkampani ye-Tuvel. Yena-ke utshele uMike Hobe oweStudio 7 ukuthi lesi sinqumo sesidale ubunzima obukhulu ebantwini bonke abagadayo labanini bhizimusi.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa omabhizimusi abatshayela izimota kobulawayo zamakhombi siyaphazamisa ukuhamba kwabantu lezisebenzi edorobheni. Abantu abaya emsebenzini bazahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi amakhombi yiwo athwala abantu abaningi. Ngenxa bona bengama ukungasebenzi lokungatshayela izimota zabo kuzayenza ukuthi ukuhamba kwabo kube nzima. Okunye ukuthi khona ukumiswa kwamakhombi kuyayenza ukuthi isebenzi ezichayela amakhombi zakhona abachayeli bezimota labo windi beswele umsebenzi behlale ezindlini. Imuli zabo yikho lapho ezithola ukudla lerenti lento ezinjalo.
Isinqumo lesi silakho na ukuthinta indlela liphatha ngayo ibhizimusi lenu kweZimbabwe.
Isinqumo esithethwe nguhulumende ngempela viki silakho ukuthinta ibhizimusi leTuveli. Njenge Tuveli thina sisebenza laba lamabhizimusi awamakhombi lawa amatheksi wona asemisiwe nguhulumende. Makunjalo sokumele sitshintshe indlela esiyenza ngayo ibhizimusi lethu. Esikukhangeleyo ukuthi izupho njoba sokuyiyo yodwa evunyelwayo ukuchayela yiyo sokumele sisebenze layo.
Siyezwa abachayeli bezimota abaningi bekhala besithi abafuni ukubhalisa phansi okwenhlanganiso yezupho. Kungani abantu bengafuni ukusebenza phansi okwenhlanganiso yezupho?
Amabhizimusi wokuchayelwa kwezimota zamatheksi lamakhombi awafuni ukubhalisa ngaphansi kukaZupco ngenxa yokuthi imali abayitholayo kuZupco incane kulaleyo abayitholayo ma besebenza bebodwa. Phezu kwalokho uZupco kabancedisi ukulondoloza imota lokuzilungisisa nxa sezifile izimota zakhona.
Ubona ngani abeZupco balakho ukusebenza bodwa na elizweni?
Inkampani yeZupco ivele yona ayila mabhasi aweneleyo ukuthi athwale abantu emadorobheni ilizwe lonke. UZupco ebevele esadalala ethwele nzima ukuthi wonke umuntu osebenzayo longena edorobheni ayithole ibhasi yeZupco amakhombi engakamiswa. Manje njoba amakhombi esemisiwe umsebenzi wabo ususiba nzima kakhulu.
Hope, uhulumende kuzamele ayenzeni ukulungisisa lolu dubo ukuze wonke umuntu athokoze?
Ukuthi wonke muntu oyenza ibhizimusi lokuchayela izimota athokoze, uhulumende kumele avumele abantu bonke abachayela izimota beqhubeke ukuchayela izimota zabo, kodwa afake imithetho encedisa ukuthi igcikwane le-COVID-19 lingamemetheki. Njengokuthi wonke muntu ochayela izimota ebhizinisini lamakhombi kumbe namatheksi sanitize, agezise, ahlambe imota yakhe kabili kumbe kathathu elangeni elilodwa.
Umnumzana Hope Ndlovu ngusomabhizinisi wenkampani ye-Tuvel yaba kumsebenzi wezimota ezithwala uzulu. Lapho ke limuzwe exoxa noMike Hobe oweStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwabazinkulungwane ezingamakhulu edlula amashumi amathathu 31,589 Inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe. Kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu. 5,004,044. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana achiyane nomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPrasidi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.